Mujiti wedu nure urungwe va Andrew Tizora vanoti vanhu ava vakazobviswa zvakare mwedzi wapera sezvo zvakaonekwa kuti munzira mavainge vagere vachionekwa nemunhu wese aipfuura zvainge zvisingapenyi kachimiro chakanaka.
Izvi zviro ekoti vakatobviswa rekoti papapi. So handizvo vangozvidzokera kwamakabva. Because pamuri apaite doesn't paint a good picture of the country and imini makangozvigadzikira zvinotenya status muri panzvimbo papi. Ipapo dzokerai kwamakabva, then you can see your issues from there.
Mumwe ari kugara musango ndiva Masocha Tima.
Nokuti kuti tibve paroad up takavingwa nemapurisa usiku, takasungwa usiku. Hapana kumato 5 munhu mupurisa aita zvekugugudza padoso achivhura chivheni kutora murume achienda naye. Kana usina kupfeka bhurugwa hokozi takasungwa takaenda koti yedu yaitifanira kuitwa the same day chivhariro takaregistri takapedzisira ati no tipo hamhanyisirei ngavadzokere. Takarara kumaseos tipo 17 317 tarara kumaseos takarara takamuka kusema takazoendeswa tikatiwa mafingerprint takazoendeswa kukoti.
Atima vanoti vatizora vari kuvanyepera kuti vari kutsvaga pekuvagarisa asi pasina zvavari kuita.
Sango wakavaisa rii nokuti Dizora akatinyepera mumwe tine atiusitega takapiswa kai pane vari pasaiko esa akavanyepera kafoni akafonera naye akata kuti vanhu veku kuti kuvadzosera kwakare dai pasina nhamo dza mambo akashaika ingadai tatopedza nezvazvo. Uye akatifonera imi muri kudzosewa nemumai manji isu nesuwo tiri kudzosewa mumai manji tagara takateerera kuti Dizora asi tindavashayawa parodhi tagara takangoteerera kuti
mumwe anoti akagara pamugwagwa nemusango kwemwedzi mupfumbamwe kusvika pari zvino vaMatthew Mapudzi vanoti upenyu hwakavaomera.
Takaipo pava tikatangomirira revhu noona kurarama 9 months iko zvino tapa 10 months tigere soo tipanapa tigere takatarisa kuti hurumende inotibatsira zvinhu zvakatooma tisina zvatatitadi takutongovimba kuti vepromisi vari nani.
Asi vatizora vanoti vanhu ava vainge vazvigadza zvisina mvumo ndokubviswa nematare.
Those people settled themselves a property muri.
Okay.
So we really have no obligation to look for alternative land for them. Vanga pana kuzvikira kwavakabva vachiparana.
Vakawanda vevanhu ava vanoti havana kwekuenda sezvo vakabva kumisha yavo makore akawanda apfuura. Hatina kunzwa divi remapurisa kuti sei vakarova vanhu pavaivabvisa sezvo mutauri wemapurisa murinhu remashonaland west amai Margaret Chitove vati titaure nemutauri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Kunyange vanhu ava vakadzingwa vakawanda zvekusvika kumhuri dzinodarika 150 vamwe vavo vari kutsvaga misha munzvimbo dzakapoteredza vachibva musango mavakakandwa nehurumende umu. Mhuri idzi dzakabviswa papurazi rewaterlo rinove rava James Chigwedere dzichinzi dzakanga dzazvigadza zviri kunze kwemutemo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.